Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi China kurume 15/2018. SADC Parliamentary Forum inoti vatori venhau vanoita basa guru munguva dzesarudzo uye nyika dzese dzokuchamhembe kweAfrica dzinosungirwa kudzika mitemo inoita kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Mukuru weUnited Nations Development Program anosvika muZimbabwe kunoita hurukuro nehurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira pamusoro pesarudzo dzichaitwa munyika gore rino. Veruzhinji vokurudzirwa kuchengeta vakweguri vavo kwete kuvaendesa kumisha inochengetwa chembere neharawa. Vagari vochema-chema nekuoma kuri kuita zvinhu muupenyu hwavo, zvikuru kukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo pasi rose richicherechedza zuva reWorld Consumer Day. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa muBulawayo vanodarika nguva yavakanzi vange vabva mavanotengesera nemazuva 14. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi mungave mumaguta kana kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.